Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 20, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chekupa varimi magwaro anovapa kodzero yekushandisa minda yavo mumapurazi avagere sechibatiso mukukwereta mari kumabhanga. Hurumende inonzi yakundikana zvakare mwedzi uno kubhadhara vashandi vayo nenguva mihuro yavo inouya iri mumari dzemaziki. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa neBotswana zvinoti gore ra 2024 ranga rakaoma zvikuru mukurarama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura chirongwa cheLand Tenure Implementation Program icho chinopa varimi magwaro nezvibvumirano zvekugara nekushandisa mapurazi avakawana pasi pechirongwa chekugoverwa kweminda patsva. Vachitaura pamabiko aya aitirwa papurazi ravo RepriCab kuKwekwe, vaMnangagwa vati urongwa hwemagwaro matsva aya huchapa varimi vane zvibvumirano zvekushandisa minda kwemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 year leases, offer letters nemapermit mukana wekuti vakwanise kuwana mari kumabhanga uye kutengeserana mapurazi, izvo zvavati zvichavandudza mashandiro evarimi pamwe nekusimudzira zvichabuda muminda. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti havaone chirongwa ichi chichibudirira sezvinotarisirwa nehurumende, sezvo paine zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa zvakaita sekuti mabhanga anotambira here magwaro aya sechibatiso. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari sachigaro veBoard reAgricultural and Rural Development Agents kana kuti ADA vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Chirongwa chaparurwa nhasi naPresident chirongwa chakanakisa zvikuru, uyezve chirongwa chinotambirwa nevarimi nemaoko maviri, nokuti tiri kutarisa isu kuti marimirwo anga achiitwa nevarimi anga achigozha zvikurusa, nokuti varimi vanga vasingakwanisi kuwana mukana wekuti vange vachiwana kumari kumabhanga, zvichireva kuti varimi vanga vasina iye inonzi security kana chibatiso chekuti vange vachiti vemabhengi vanogona kubatawo vachizo kwanisa kunge vachiwapawo mari ichizobhadharwawo nekuwirirana kwavanenge vaita.
Munoona here vemabhanga vachitambirana nemagwaro aya mukukweretesana dzimari nevarimi?
Vemabhanga kuda vakakwanisawo kuchitambira chirongwa ichi zvakanyanyisa kuitira kuti varimi tinge tichibatsirikana, nokuti zvinhu zvanga zvichinetsa varimi kuti mari vanoiwanawo kupi. Tine mapurazi ane madhamu, tine mapurazi ane migodhi yakawandisa wanga vasina zvekudiridzisa, asi nechirongwa ichi tichaona isusu kuti aiwa chirongwa chichabatsira varimi.
Zvino murimi wanhasi ari kuzvinzwisisa here zvokukwereta achibhadhara zvokusadya mhonzi yembeu? Shoko ramungamupa nderekuti kudii?
Aiwa, tinoti isuku varimi mari dzikana dzauya wedu we ngadziende kubasa radzinenge dzatorerwa mari dzacho, nokuti vazhinji tichata dambudziro rekuti mari ichasvika pasina mari, wofunga iwe wakuda kuroora mukadzi mumwe, wakumbofunga zvekuda mota, wakumbofunga zvekuda kuita zvinhu zvisinei nekurima kana zvavatorera mari. Zviri zvinhu zvatenge chiti kwete, izvi zvinounza urombo, zvinounza urombe. Saka ngatiti mari kana taitora chiti ndiye tractor, ngatiite zvetractor. Aiwa, tikadaro tinge tagonerawo nyika yedu, tinge takukwanisawo kurima, tichikwanisa kudyawo semhuri, tichikwanisawo kudya se nyika nekutengeserawo dzimwe nyika dzichiraramawo kubva mumabasa edu.
Vanga vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro weboard reAgricultural and Rural Development Agency kana kuti ADA vaIvan Craig vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Hurumende inonzi yakundikana zvakare mwedzi uno kubhadhara vamwe vashandi vayo mari dzavo dzemihoro nemabhonasi dzavanopiwa dziri mumazig paine nguva sezvakaitika zvakare mwedzi wapera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vashandi vataura neStudio 7 vanoti vave kutyira kuti vachatamba kisimusi svondo rinouya vasati vatambira mari dzavo dzavanga vakatarisira kushandisa kutenga zvekudya nezvipfeko zvemhuri, uye vachiti vari kutya kuti panozouya mari idzi dzinenge dzisina simba sezvo mari yemunyika iri kuramba ichidonha kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Mumwe mudzidzisi asachawana mari yake ndivarosteni Mutapa. Vamuchapa vanoti ivo nevamwe vadzidzisi vanoshandisa mabhanga akaita seZB, Agribank, NBS vachiri vakangomirira.
Ichokwadi ichocho varairidzi vazhinji vari kuchema nenyaya yekuti havasati vahora mari yavo. Isusu tava nemazuva mana tapfuura zuva remuhoro. Tiri kunzwa kuti varairidzi vakanyanya kubatwa nedambudziko iri vanoshandisa mabhengi akaita sana NBS, vana ZB Bank, vana Bank ABC. But tiri kuona kuti dambudziko iroro rakafanana, vakangohora USD chete vakamirira kuti vachawana ZIG component. Hatizivi kuti dambudziko iri ibhengi ravo here kana kuti hurumende ndoisati yaisa mari kumabhengaya.
Vamuchapa vanoti mari iyi yagara iri shoma ikazononoka, vanotambira yave shoma zvakanyanya isisina huremu. Mutauriri werimwe sangano rinomiririra vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vanobvuma kuti dzimwe nhengo dzavo hadzisati dzawana mihoro inouya iri mumari yemunyika, asi vanoti hurumende yakazivisa kuti izvi zvichaitika nekuda kwekuti haina mari inokwana.
Vaiti paivo mari inoita 58% yemari yose yavanenge vabwerengedza vawana yatingati monthly revenue ndo mari yavaitipa ichienda kuma.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDibson Mashangu vanotiwo dzimwe nhengo dzavo hadzisati dzawana mari, vachiti havasi kuziva kuti dambudziko riri kuhurumende here kana kuti kumabhanga. Asi vanoti vachanyorera hurumende gwaro kuti vanzwisise kuti sei nyaya dzemihoro dzave kungoramba dzonetsa.
Aichokwadi, tiri kungounzwa nevatinomiririra kuti masalaries avo ezvigi asati apinda maiyesa akazopinda.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo takundikana kubata gurukota rezvemari muzvinafundo muturi mwuve kanawo vebazi rePublic Service Commission kuti tinzwe kuti dambudziko riri kubva papi. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenifan Muswere kana munyori mukuru mubazi vaNick Mangwana vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi mutauriri werimwe bhanga reCBZ kunotambirira vamwe vashandi vehurumende vaZimansio Chivange vati tivatumire mibvunzo. Asi mutauri werimwe bhanga reCBZ kunotambirira vamwe vashandi vehurumende vaZimansio Chivange vati tivatumire mibvunzo patsamba mbozha yavo, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Patabvunza kuti sei hurumende iri kutatarika kubhadhara mari dzemuhoro dzemari yemunyika asi vachikwanisa kukurumidza kubhadhara yemadhora ekuAmerica, vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera vanoti vanofunga kuti hurumende haisi kuda kuzadza mari yemunyika ichityira kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Saka hurumende iri kutyira kuti ikapa vanhu vazhinji mazigi vanhu vachangomhanya kunoda kunotenga maUS dollar. Saka inenge ichiita ichidzipa kusunungura kwayo mazigi ichitya kuti mari yavo inokwanisa kuzoshayiwa simba.
Mwezi wapera mnyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guva Machanga vakazivisa mapazi ose hurumende kuti amire kushandisa mari pazvinhu zvisine nemihoro yevashandi nekuda kwekuti hurumende haisi kuwana mari yayaifungidzira kuwana. Ukuwo mamwe mabhanga anonzi mwedzi wapera akaramba kufanotambirisa vashandi vehurumende mihoro yavo yemazviki achiti aityira kuti hurumende yaizononoka kuvapa mari dzavo zvekuti paizoo. Ukuwo mamwe mabhanga anonzi mwedzi wapera akaramba kufanotambirisa vashandi vehurumende mihoro yavo yemazviki achiti aityira kuti hurumende yaizononoka kuvapa mari dzavo zvekuti payaizopuwa dzinenge dzisina simba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govane nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa neBotswana zvinoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru mukurarama kwazvo, izvo zviri kupa kuti gore ra2025 risave rakajeka kwazviri. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevari kunze kwenyika vari kuchema zvikuru nekuomerwa kwavakaitwa neupenyu mugore ra2024. Mumwe wevanhu ava uye vari mutungamiri wesanctuary of International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanhu vakawanda vanga vaine tarisiro mugore ra2024 asi izvi hazvina kubudirira nekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Igore rine tarisiro kubva kune vanotenga nekutengesa kunze kwenyika vachibva munyika Zimbabwe vakananga munyika yeMozambique, sezvo kwaitarisirwa kuti kuchave kuine shanduko yehurumende. Vanotenga nekutengesa vachitarisirawo kuti hurumende dzinenge dzichipinda dzinenge dzine muono wakasiyana newakare, muono une shanduko, muono une pundutso kune avo vanotenga nekutarisiro, asi hatina kuona chakazonyanyopunduka.
Mumwe murimi munzvimbo yematopo pedyo neguta reFrancis Town Botswanava Clive Mugadza vanoti nekuda kushanduka kwamamiriro ekunze havana zvine pundutso zvavakawana kubva mubasa ravo rekurima.
Takasangana nemachallenge ekuti mvura yakanonoka kunaa, mbeu dzedu dzakaafektwa neheatwave zvakanyanya, mari dzatatakaisa pasi nemari yatikuzowana so far takukohwa tichiti takutengesa pakaipa.
Murongi mukomite Zimbabwe Exemption and Permit Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vanotongorera 2024 harina kuunza mhinduro yakakwana maringe neramangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
2024 igore renge rakatomira pfuura mamwe makore ese semaZTP holders. Ndopatakasangana nekuti takachinjirwa maminista. Kutochinjirwa kwatakaitwa maminista kwakatokonzera kuti zvinhu zvitenge zvitotiomera tive neconfusion yakapfuuridza.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekuruka vhudzi muguta reHaburoni, amai Teresa Murambi vanoti kushayikwa kwemabasa kuri kuita kuti vanhu vanoda kurukwa vashaye mari yekuita izvi.
Iwo mabasa hakuna, takawanda isusu kuindastri yedu yekuhasela iyi yakawandirwa nekuti ivo vacho vemuno vacho havanawo mabasa.
Asi vaJason Swena avo vanorarama nekupema muguta reFrancis Town vanoti gore rino rakavadzidzisa kuti munhu anofanirwa kuzviitira zvinhu zvake kuitira kuti zvimufambire.
Zvakura kufambawo ndakwanisa kuwanawo imba yangu, ndakwanisa kuringawo motikari yangu, ndakwanisa kusiya zvisizvakuita izvi.
Asi vaColin Ncube avo vanobva kuloa gweru mudunhu reMidlands asi vachitengesa mavhiri emota muFrancis Town vanoti zvinhu zvavo zvakavafambira zvakanaka mugore ra2024.
Gore ra2024 ndashanda because ndakagona kutenga fence, ndakaisa fence kumba.
Asi chipanga mazano musangano reAfrican Diaspora Global vanogonetwe Dr. Vusumuzi Sibanda vanoti zvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kutsvaka nzira dzekupedza matambudziko ari munyika pane kutizira kune dzimwe nyika.
Vana veZimbabwe chavanofanirwa kuita ndechekuti vaone kuti vanorwira kuti nyika yavo itongo zvakanaka zvinofambidzana nebumbiro remutemo yenyika. Zvokuti vanhu vanofanirwa kutora simba ridzokere kwavari pane kuti rigare mubato rezvepolitiki rinofanira nezanupf runochidzira vanhu richivarova.
Gwaro rakamburitswa rebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats muna 2022 rinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru mazana mapfumbamwe nezvisere zvakabuda munyika mumakore guma apfuura. Munguva iyi vanhu vanodarika mazana manomwe zviuru vakaenda kuSouth Africa uye vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvina vakaenda kuBotswana. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvitatu vakaenda kuUnited Kingdom uye zviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevashanu vanonzi vakaenda kuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murukutarisa kudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vadzivisa nezvemari inoita mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica yakanangana nekubatsira vanhu vemuSudan. VaBlinken vadzivisa nezvedanho iri pamusangano mukuru wavakokera kuUnited Nations Security Council vachiti zvasvitsa rubatsiro rwapiwa neAmerica kuSudan kumari inodarika $2.3 billion kubva zvatanga kurwisana pakati pevakuru vemauto muna kubvumbi 2023. Kusungwa kwevanhu nekutongerwa kugara mumajeri vanenge vabatwa vachiraura vanobva kuThailand vari kusungwa neMyanmar kwedzera kusawirirana pakati penyika mbiri dzakavakidzana dziri kuChamembe kwakadziwa kumabvazuva kweAsia idzi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vachiudza VOA kuti chiitiko ichi chinoita sekunge chakanangana nekutsvaga ukuru pamberi pemisangano mikuru yehurumende ichaitwa muBangkok svondo rino. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Amerika yakurudzira hurumende Azerbaijan kuti iburitse muusungwa nekukasika vakaipandukira vakawanda varwiri vekodzero dzevanhu nevatori venhau vakanga vachisungwa nenyaya dzavo dzekurwira kodzero dzevanhu nerusununguko rwavanopiwa nebumbiro remitemo. Mugwaro richangobva kuburitswa, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakakurudzira Azerbaijan kuti iburitse nekukasika Rufat Safarov, Sevinch Vagigis, Aza Gasmili, Farid Mekhralizada, Batikia Haijev na Gubad Igabodlu, pamwe chete nevashandi venhepfenyuro yakazvimirira yeMaedan TV vachangobva mukusungwa nevamwe vakawanda vakasungirwa basa ravo munyaya dzekodzero dzevanhu. VaBlinken vakati America inoshushikana zvakanyanya kwete nekusungwa uku chete asi nekukwira kuri kuita kusungwa kwevemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhau muAzerbaijan. Zvekuti kusungwa kwevanhu muAzerbaijan kuri kukwira zvinotyisa. Gwaro riri pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi richangobva kuburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica iro raitarisa mamiriro enyaya dzekodzero dzevanhu muAzerbaijan muna 2023 rakaburitsa pachena kuti mubatanidzwa wemasangano akazvimirira unofungidzira kuti kwaive nevasungwa vezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vakachengetedzwa vasati vatongwa vangangosvika kumazana maviri nemakumi mashanu nevana kana kuti 254 kusvika muna zvita 2023. Vasungwa vezvematongerwo enyika nevamwe vakachengetedzwa vasati vatongwa vanosanganisira muzvinafundo ari murwisi wehuori, varwiri veutongo hwejekerere nevarwiri vekodzero dzevanhu, vatori venhau, vemapato anopikisa nevezvitendero.
Vaviri vevasungwa vakamirira kutongwa vane mazita akataurwa navaBlinken vakasarudzwa kuti vapiwe mibairo nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica mwedzi uno nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu nekurwisana neuori. Rufat Safarov ndemumwe vakatanga sangano rinounganidza zviitiko zvekusungwa kune chekuita nezvematongerwo enyika neuori muhurumende reDefense Line. Mazuva mashoma asati auya kuno kuAmerica kunogamuchira mubayiro unopiwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika unopiwa kune vanorwira kodzero dzevanhu weHuman Rights Defenders Award, Rufat Safarov akasungwa nekuchengetedzwa muusungwa asati atongwa. Sevin Vagifgiz, mpepeti mukuru wenhau kuAbza Media, sangano renhau rakazvimirira rinobudisa nyaya dzehuori iro rakabudisa nyaya dzine chekuita nevakuru muhurumende. Basa rake sezvakataurwa navaBlinken rakatsamwisa mapurisa. Muzvare Vagifgiz vanga vari muusungwa vasati vatongwa kubva muna mbudzi 2023. Musi wazvita 9 vakawana mubayiro unopiwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kune vanorwisana neuori we2024 Anti-Corruption Champions Award iye asipo. VaBlinken vakati vanokurudzira hurumende yeAzerbaijan kuti iburitse avo vakachengetedzwa muusungwa zvisina tsarukano nezvikonzero zvekurwira kodzero dzevanhu, yomisa kushungurudza vemasangano akazvimirira, yoremekedza rusununguko runopiwa nekodzero dzevanhu kumunhu wese nekuzadzisa kuzvipira kwayakaita payakapinda musangano reOrganization for Security and Cooperation muEurope. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hazvo pastudio 7 musina kunge mataura nyaya yaperekezera mupoko kuti akanofira kuindia akazovigwa sei, hamuna kunge mazvitaura pastudio 7. Chandoda kuti vana vezimbabwe vamuzive ndechekuti uyo mupoko akandofira kuindia kwairapiwa. Mugabe akafira kusingapore kwaindorapiwa. Vana chiwenga vakarwara vanoenda kunana China kundorapwa. Vana munangagwa zvimwe chete izvozvo vanoenda kunana China vachindorapwa. Koiwe supporters anopf ukarwara unondorapirwe ipi? Kuti iye munangagwa ndiye munhu anofanira kunge achiti akazvipatara zvoda kuti vanhu vavarapirwe munyika mavo naiye arapirwe munyika make.
Ya apo pastudio 7 hapana baba vakataura nezuro apo vakati izvoni havachadi kukondirorwa especially ma2000. Hei, nhau yokuwanzirwa masimba, vari kuwanzirwa masimba sere. But panhau iyoyo yokutengesa pamwiri manji, hainhau yokushupika iyo. Hakuna munhu anobva pamba pane zvese anooneka achizopinda murodhi kundotengesa kunge mwiri. Saka vari kushupika, hainhau yokutotsvaga mari. Hakuna mabasa, saka vari kutoshupika.
Vakandijonga pane mire, pastudio 7 apo, ndiri chizvarwa cheMozambique. Ndoro umu wakamira kuzwa kuti Mozambiki president uchatonga ndiani. Taane nguva yakareba takagarira maresults. Chii chiri kuitika kuna vamunangagwa? Ndivozve mukuru vanoti Sadak. Chii chiri kuitika kuna vamunangagwa? Tida kuzwa maresults zvekunyika kwedu kuMozambiki.
Pamusoro yana mukoma Jonga akandidi tini Adam chitauro ndiri muna muQueenstown. Queenstown, njungo inetwa Linge, ndimunayo gore, ndimunaro kisimusi, nampo majonga, nilikutaura, pamsoru, pewana ve Zimbabwe, kuti, chitero chakaita sei vana ve Zimbabwe, munyika ye Zimbabwe, namunangaro wachita zvavari kuita, tichafa tichitambura. Vana veZimbabwe tichafa tichitambura chinonga nhoko dzezvironda ende 2030 kana 2070 vanenge varingoripo.
Ukaenda kubhengi ukabvunza mashandi vomubhengi vanokudza kuti hatitozivivo kuti zigirenyu rinoya rini. Saka tatichingokumbira kuti mutibvunzirewo kuvakuru vari kumusoro kuti zvambomira sei, hatichatonzizi kuti zigi racho richiriko here, nekuti vamwe vangu anenge akatotora loni.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera.
Muchirongwa chedu chemagitaro chosvondo rino tinokupai hurukuru nemuimba ari kusimuka zvine mutsindo achiimba musambo wecontemporary jazz. Bernard Betera akaita mukurumbira paakatanga kuimba achinzi atora ruoko rwevaive nemukurumbira mushakabvu Oliver Mutukudzi. Ngatinzwei hurukuru yaaita naibvanzi dzinenge weStudio 7.
Zimbabwe magadi yenyu muri Africa munokadzi isomwe yandakatarisana nemadzimai nziyo iyi ndakatarisa kuti kune zvakawanda zviri kuitika kodzero dzemadzimai vamwe vari kufunga kuti kodzero madzimai havasi havana asi ndiri pano kuti ndikudzei kuti kodzero madzimai muripo mukana wekushanda uripo ende musavarairwa nekuti nguva dzagara kazhinji kacho dzinenge dzichiita kunga dziripo asi uzoiye uchitswa kuti apaya wakanga uine mukana wekuita izvinoizvinoizvi.
Saka Bernard, munhukadzi iri kutambirwa sei muchaunga?
Chinhu chandiri kufarira zvakanyanya pasomu inonzi mukadzi ndechekuti madzimai izvezvizvi vapepuka. Saka ndoda ngokutendai nekuti nziyo iyi right now ndokufamba kunzvimbo dzakati wandei vakenechikwekwesomu inoiyi tichinopefomera madzimai. Tine maungano ezvishenzi ari kuitwa munyika munomu nemadzimai vanenge vachiungana vachidzidzisana saka ndiri kufara zvisingaiti.
Wana kupi kana iwewe wacho uri kubatika kupi
kune vese vangada kuziya nekuzvikamba akakamba akakarukuonekwa pama social media handles zangu unongonyora kuti Bernard Betera Music. Bernard Betera Music namba dzangu dzipa WhatsApp dziripo futi pa Facebook ipapapo kana kuti ndokupai 0777224320 so ndoripo pa YouTube kuTwitter kwangu kuTikTok kuma social media endo zangu ese chungu ndipo munhukadzi.
Une shoko here raungade kuzira wavatsigiri nhasi?
Kunewo sevanondisigira ndoda ngokutendai nekuti kubva pazuva rekutanga kusvikira pari nhasi musiyano ndiri kuona zita rangu richikura fanbase yangu iri kukurawo. Handina munhu anoteerera muziki wangu kuti anoti ndakazombokuteerera ndaneta ndakuda kumboteererawo vamwe. Ndoda ngokutenda zvangu nerutsigiro rwakakura kudai so zvipiro zvenyu minamato yenyu Mwari kusatisa ndinodangu.
Was a Friday tombo rova magitaro zveshoma munhukadzi.
Kambo munhukadzi kubva kune muimbi Bernard Betera muhurukuro yaaita naibvanzidzininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive tokuna 8 PM nhasi apo tiri kukurukura nezvetsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva uye kuti zvii zviri kuitwa kuderedza tsaona dzemumigwagwa idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazo omuhle lamhlanje kungolwesihlanu mhla ka-20 kuMpalakazi 2024. Igama lami ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abatholanga i-zig component kuma-salaries. Last time kwe kwayenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga. Kukhanya ngani kuyadependa lama-banks kumbe ayi. Okwakade sasazi ukuthi i-problem ingaphi.
Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azikatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izikhi.
Okunye okubangela ukuthi kube lama line amade eborder ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lapha ezinye izinto ngenxa ye technology sokungaba lula nje ukuthi uwenze nje in the comfort of your office.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo olwezimra luthi solulungiselele ukwamukela izihambi ezivela emazweni atshiyeneyo ezizafika elizweni ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday sixoxa lo Nomina ocula umculo we-Afro Jazz. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azikatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izikhi. Zithi lokho ngokwesibili zingatholi iholo lazo ngemfanelo kulandela okwenzakale ngenyanga edluleyo. Iningi lithole imali yohlobo lwamadola eMelika kuphela. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wabona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Umnumzana George Gubamatanga unobhala omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemali watshela inhlangothi zonke zikahulumende ukuthi zingaqhubi inhlelo eziningi ngoba uhulumende uyehluleka ukuthola imali yohlobo lwezikhi eyawiswa isisindo libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngompandula. Abakunhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association bathi uhulumende wababikela ukuthi balakho ukuthola iholo kancane kancane ngenxa yokusilela kwemali yezikhi. Sixoxe lo mnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ababalisi abatholanga i-zig component kuma-salaries. Last time kwe kwayenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga. Kukhanya ngani kuyadependa lama-banks kumbe ayi. Okwakade sasazi ukuthi i-problem ingaphi sibili because thina as a union ne-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sike sabhala incwadi. Sicela uhulumende ukuthi asitshele ukuthi kuhamba njani ukuthi kona abanye bayathola i-zig component but abanye abatholi. Unfortunately up to now asizuzanga impendulo yokuthi kona i-problem ingaphi sibili. So kathesi sebephindile futhi ukuthi kona abaningi abatholanga ama-zig component of i-salary and abaningi bayakhala kakhulu because okuhluphayo kakhulu ukuthi kona ababalisi bayabethethe i-square rate leziyana ezi-deducted through i-salary service bureau. So abaningi bangikhona vele imali leyi ayibuyanga. So ama-creditors laba kathesi sebelandelana lababalisi, ababalisi abasakhwanisa ukubhala imali leziyana and ama-creditors labana sebefaka ama-interest and loku kuyadisturba kakhulu ababalisi bayakhala okungayenziyo okokuthi kona asazi ukuthi kona kuhamba njani. Okudanisayo kakhulu ukuthi kona akula any explanation ebuyayo nxa ule expectation and then expectation liyana kukhanya so kuba lama problems and okwakathesi asaziqonda ngapi.
Baba Nyawunzi, ngubani esingathili ke lakhuluma laye okuhulumende ngodaba lolu?
Sike sakhuluma lo Tawungana Ndoro, uspokesperson o-Ministry of Primary and Secondary Education, uTawungana Ndoro kuhets conference ye-PTUZ. Yena wathi yena hayi mina angivunyelwa ukukhuluma ngendaba zemali, because mina indaba zemali zikhulunywa nge-Ministry of Finance. So ukuthi kona kuhamba njani, I'll be going above the board kumbe not following i-protocol. So kasinikanga impendulo. Unfortunately, uminister was represented and we could not get any information from anyone. So kathesi mina as uprovincial coordinator, this is the only information engilayo. Ukuthi kona abalisi bakhulu badanile ukuthi kona abazuzanga i-ZIG component of his salary. Kulama banks amaningi sike sayenza i-survey as a union and we find that more than 75% of abalisi abazuzanga, except only a few ama banks like ECBZ ikanye batholile, but amanye ama banks wonke laba go Agribank, I think labo NMB ukubona iZIG component ayikho, and up to now akula an explanation.
Umnumzana Neva Nyawunzi, ukuhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 SA1. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla unike abanye abalimi amaphepha okuboleka imali emabhanga phansi kohlelo lwe-Land Tenure Implementation Program. Umnangagwa wenze lokhu ngesikhathi abalimi abanengi besithi kabenelisi ukuthola imali emabhanga ngenxa yokungabi lamaphepha aqondileyo okuboleka imali. Kodwa amanye amabhanga athi akutsho lutho okwenziwe ngumnankagwa namuhla ngoba akukachazwa kuhle ukuba amaphepha la atshoni njalo alesisindo esinganani sokuboleka imali yokuqhuba amabhizimusi emapulazini. Okwamanje abalimi phose bonke abathola umhlabathi phansi kohlelo lokuhluthunela abamhlophe umhlabathi olwaqala ngomnyaka ka-2000 balamaphepha abizwa ngokuthi ngama-lease agreements, okusho ukuthi umhlabathi lo usezandleni zikahulumende hathi ezabo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlawulisa imithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solulungiselele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zabantu abakhangelelwe ukungena elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kuvame ukuba lokukhonona okukhulu abantu besithi izihambi ziphuziswa yizimra ukungena emngceleni ikakhulu eBait Bridge lase Plum Tree. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana abekezela amajokojoko umphathi ntambo wezimra ekhangela umhlubulo ngezansi kwelizwe ukuthi sebelungiselele ukuthi bamukele isihambi emngceleni etshiyeneyo. Ekhuluma le-Studio 7, umajokojoko uthe sebengezelele indawo lapho isihambi ezingathola khona usizo lwezimra emngceleni kwimizamo yokuthi baphathise abantu ngesiphangiphangi. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi abantu bachitha isikhathi eside okungadlula ilanga belokhu belinde ukuthola usizo emngceleni.
As the Zimbabwe Revenue Authority, we have put in motion various
njengezimra sesifake amacebo athile ukuthi siphathise izihambi ikakhulu emngceleni eyaziwayo ukuthi iyaphithizela. Sizafaka amanye amafastela okuphathisa abantu ukuze kungabi lokuphuza.
Uthi njalo sebekhulumisane labanye abangaphathisa ukuthi kungabi lokuminyana kwezimoto, njalo ezinye izisebenzi zezimra ezikwamanye amahofisi seziceliwe ukuthi ziyephathisa emngceleni ngokukhathazeka ukuthi abatshayeli bachitha isikhathi eside emngceleni belinde ukubhadala umthelo wezimoto i-temporary import permit. Umajokojoko ukhuthaza ukuthi abantu basebenzise amafomu akhona ebulenjini kukhasi lezimra.
This will also allow them, as I have said, to be able to complete and register the TIP.
Silakho ebulenjini lapho abachayeli abangazenzela i-TIP bengakasuki ukuthi bengafika emngceleni baphathise ngokuphangisa.
Kulokukhala njalo ukuthi abanye ikakhulu abachayeli abesuka kwele South Africa kudingana ukuthi bayelibeli incwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi imoto yabo kayintshontshwanga besithi lokhu ngokunye okudala ukuphuza okungadingakaliyo. UMajokojoko yena uthi lokhu kufunakala kuphela uma imoto engatshayelwa ngumnikazi. Okunhlanganiso yabeZimbabwe bahlala kule South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Nqabutho Mabhena yena usola iZimra ngesikhathi eside abantu abasichitha emngceleni.
Okumele ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi abantu bavele ba-apply online ama-TIP ukwenzela ukuthi bethi nxa befike eborder bengafiki behlala isikhathi eside bengahle ba-apply online, kumele ukuthi ngabavunyelwe ukuthi bahle babhadale ukwenzela ukuthi nxa befika bafike badlule. Okunye futhi okuphuzisa abantu ukuhamba yokuthi kuyasetshwa kakhulu impahla.
Ngodaba lokuthi kuhle kubhadalwe i-TIP ebulenjini, uMajokojoko uthi iZimra ikusigaba sokulingisa lokhu kukhangelelwe ukuthi kusebenze esikhathini esizayo, kodwa hatshi kuleli khefu. Okukomiti yabona ukubunjwa kwe-Diaspora Police eseHebron, uMnumzana Sifa Sichuma uthi okudala ukuphuza emngceleni ukuthi konke kwenziwa uma isihambi sifika e-border, kukanti okunye kungenziwa ngaphambilini.
Ya ama services wonke lawa okunye okubangela ukuthi kube lama line amade eborder ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lapha ezinye izinto ngenxa ye technology, so kungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office futhi suka lapho uvele yonke into isi right amapaper sokufika nje ngale kuyikudindisa and that's it.
Okhangele ukuya ekhaya emalangeni, uMnumzana Mkhululi Moyo uthi ngelanga elichisa okumangalisayo kumele kubone sibili ukuthi abantu abagcinwa isikhathi eside emngceleni.
Kusuka kube kube impela, kusuka kube kube ngoba lama line angkhona abangelwa ikhono ukuthi ema kuma phakathi ema office le emele kuzene kuma counter ngale. Abantu thola bebalujwana. Yimbangela enkulu kakhulu sibili ukuthi ngawuhulumende nxa engakunanzela ngathi uhulumende bonke both ama countries amabili nxa kuyibutswana iSouth Africa, iBotswana Zimbabwe, iSouth Africa Zimbabwe kanjalo kanjalo kungasiza kakhulu lokho.
Awukacaci ukuthi sekusondele ilanga lekhisimusi, imngcele yesoke ivalwe njengokuvame kweminye iminyaka, iningi seliqalile ukulubhekisa ekhaya lentengo yetikiti lebhasi sikhuphuke okwamagama. iZimra kayitsho ngokuthi ikhangelele ukuthi kungene abantu abangakanani ikakhulu besebenzisa umngcele weBade Bridge kanye leBlamtrim, yona iyophithizela ukudlula yonke eminye ngesikhathi sekhefu. Nyakenye kwangena abantu abedlula ingxenye yesigidi i-523,000 besebenzisa umngcele weBade Bridge ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Amapolisa athi abantu abalichumi bafele engozini zomgwaqo kuyonale iviki ngesikhathi ikhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha esesondele. Nyakenye abantu abafika phose ikhulu lamachumi amahlanu 148 bafele engozini zomgwaqo ngesikhathi saleli khefu. NgoLwesithathu umphathintambo obona ngokuthwalwa kwabantu uMnumzana Felix Mona usungule uhlelo lweTraffic Safety Council of Zimbabwe olukhuthaza uZulu ukuthi engatshayeli ngesiqubu olulendikimba ethi normal speed meets every need. Ingozi eziningi zibikwa zibangelwa yikungatshayeli kuhle, imota ezifileyo kanye lemigwaqo emibi. Abanye abafela kulezi ngozi babikwa besifa ngenxa yokuswela usizo oluqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo sebenza lenkampani ehlenga abawelwe ingozi St. John Ambulance Zimbabwe, uMnumzana Lovson Hopo.
Ukuqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu efika lapho owenzakale khona ingozi yomgwaqo, ingabe uyatshayela eyathi imota kumbe udlula ihamba ngenyawo kumbe nezinye indlela, okumqoka ukuthi ananzelele ukuba yena ngokwakhe uphephile akazifaki engozini. Ngoba esikhathini esiningi sathola ukuthi singakwenzakale ingozi yomgwaqo, izimoto zazisipho ukudlula mathayana nje zingasakhandeli ukuthi omunye uhamba njani. Kube lethuba lokuthi mhlawumbe kungenzakala enye ingozi kuthi phezu kwakhonokho. So nxa kuyizukuthi umuntu udlula ngemota yakhe kuqakathekile ukuthi ayithola indawo enhle ephephileyo lapho amisa khona imota yakhe, ayicinthe, athathe lokho angafuna ukukusebenzisa ekuhlengeni ekuncediseni labo abalimeleyo, okungaba
umuntu engafika kulabo abalimeleyo kumele enze njani?
Isikhathini esiningi kulabantu abayabe begobolezile khonapho bekhangelayo ngesikhathini esifanekiso, kumqoka ukuthi azibike njengomhlengi, njengomuntu okwazi esingathi yi-first aid, okuyinto esikhangelele ukuthi umshayeli wonke olecenge lokushayela imota elizweni kumele abe esazi i-first aid. Kumele umuntu abe kuphika phansi esingathi kuba calm khona ngesikhiwa, ukuze abone akukhangelise ukuthi bangaki abantu abalimeleyo. Zona imota ezingene engozini le zicitshiwe yini, bacitshwa amakhiye, ama-headbrake aba-oni zafakwa kumbe lezinye emavirini, ngoba esikhathini esiningi abantu bayalibala bethuleke ukunanzelela khonokho. Imota engene engozini ibikhamba ingananzelela umuntu ukusigqoka abanye abantu kumbe bese kuqhamuka umlilo khonapho. So kumele abantu bafake, abalimeleyo bafake lapho okuphephe khona nesigiswa-ke bekhangele ukuthi balimele njani, bancediswe kubize le-ambulensi ukuzonceda.
Ibizwa njani le-ambulensi, njalo ngubani obhadalayo nxa i-ambulensi ingabuya ukuzohlinga abantu?
Kumele abantu bafonele i-ambulensi, esingathi kumele abantu bahlale beseze inombolo zama-ambulensi athiyathiyeneyo emafonini abo. Lapha eZimbabwe kulama-ambulensi ambalwa agoqele esenjena-ambulensi omanzi, o-AIDS, o-MRAD, o-CT, o-Harare, futhi o-Bulawayo, futhi o-Mthari, futhi o-Gqeberha, lamanye athiyathiyeneyo. Kodwa ikhona okuthiwa yi-emergency number, leyani ukuthi nxa ifoni noma ilokhile noma ikhiwe yabona ibhalwe emergency calls only, uyakwanisa ukuthi ungafonela inumber naleyo, uyakwanisa ukuthi usatshelwa ngabantu abasabela nxa kwenzeka le isimo esibucayi, isimo esiyingozi. Kumbe ungakuzukuthi umuntu usebenzisa i-econet, for example, njengomzekelo, ungafonela u-112 i-emergency number yena leyo.
Umnumzana Lovson Hopo usebenza lenkampani ye-St. John Ambulance Zimbabwe. Ubexoxa lo Tabo Kancube we-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe, uhulumende waseMelika ulakho ukuvalwa namuhla ebusuku ngenxa yokudonselana okukhona phakathi kwebandla lama-Republicans lelama-Democrats ngokwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-budget. Kodwa kukhanya abakubandla lama-Republicans bathi sebethole amacebo okwabela ingatsha zikahulumende imali okuza kwenza ukuba uhulumende engavalwa. EleMozambique seliqalisile ukulungisa ezinye indawo ezisanda kubhidlizwa lizulu lesiphepho ele-cyclone Chido elabulala abantu abedlula amashumi ayisikhombisa kunsukwana ezedluleyo. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weMelika. EleMelika selenze ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kwaba yinto ebaluleke kakhulu kunhlelo zalo. Wonke umuntu kuyo yonke indawo ufanele ukuthola amalungelo ayinsika, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni wokupha labo abalwela amalungelo oluntu imivuzo owe-Human Rights Defender Award Ceremony. Uthe, kungenxa yokuthi siyazi ukuba ubaluleke kakhulu kithi umhlaba lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abantu. Njengoba iminyaka emine edluleyo ikuvezile, amazwe wonke ahlonipha amalungelo azinzile, avikeleke kakhulu, futhi alokuthula, angabalingani abathembekileyo, angabaphathi abangcono bomhlaba wethu. Abathole imivuzo yokulwela amalungelo oluntu lonyaka ngabantu abalesibindi abatshengise ukuzimisela ngokuthatha amanyathelo ayingozi ukuze bavikele amalungelo omphakathi. Omunye wabo nguJuana Alicia Ruiz. Ngemva kwempi yomdeni yakwele Colombia, uRuiz wabamba iqhaza labanye abesifazana esigabeni sakhe. Basungula uhlelo lokuthunga olokuphathisa labo abahlukunyezwa ngesikhathi sempi ukuze balibale ngalokho okwabehlelayo. Kwele Ghana, u-Ebenezer Phega lenhlanganiso yakhe basungula uhlelo lokulimukisa inkulungwane lenkulungwane zezitabane ngokwenzakala nsuku zonke ukuze zizivikele ekuhlaselweni ngamaqembu azizondayo. UMary Anne Abunda wafulathela umuzi wakhe kwele Philippines, walubhekisa kwele Kuwait, lapho afika wasebenza khona ezindlini egcilazwa njalo ehlukuluzwa. Wabambana lezinye izisebenzi basungula inhlanganiso ekhankasela amalungelo abasebenza ezindlini kanye lezisebenzi zakwamanye amazwe kwele Kuwait. Kwele Azerbaijan, uRufat Safarov waqanjelwa amanga wetheswa icala lokufumbathisa njalo wathonisiswa ngendlela engaqondanga wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalolunye. Ekukhululweni kwakhe wasungula inhlanganiso yokuphathisa abantu abahlukuluzwayo ngenxa yokuthi balwela amalungelo omphakathi. Uhulumende usembophile njalo wamvalela ngoba ubedinga iviza yokuza eMelika, kutsho uBlinken. Uqhubeke wathi, uhulumende wele Azerbaijan kumele ekhulule uRufat ngokuphangisa kanye lentatheli zindaba, abalwela amalungelo oluntu, abamabandla aphikisayo, kanye labanye bonke ababotshwa ngaphandle kwezizathu. UThulani Rudolph Maseko wanikela impilo yakhe yonke kumkhankaso wokulwela amalungelo oluntu kweleSwatini. Mhlaka 21 ngoZibandlela 2023 wadutshulwa wafa esendlini yakhe. Akekho osebotshiwe phezu kwalokhu. Abanye abathole imivuzo bagoqela u-Aida Jumanazarova wakwele Kyrgyzstan, uMang Re Lian wakwele Burma, kanye lo Amparo Cavajal wakwele Bolivia. Kulabo abathole izicoco esibahloniphayo namuhla, kubo bonke abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, ngiyalikhuthaza ukuthi liqhubeke lingumzekeliso. Qhubekani livusa umhlonga ngesibindi lisitshele lapho esiphambanisa khona, kutsho uBlinken. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanbonani, sanbonani Studio 7, sanbonani Studio 7. Kunye nabantu bonke abalaleleyo, jabulela kakhulu iphathi yami enkulu izaphu inkulu ngoba ngiyifounder yokuthi abantu bebona indlela yokuthi hayi thina besifuna lokhu. Manje ilizwe labuya ngendlela erongo ngebackdoor. Izaphu yona iyevele efanele ukuthi ibuse bani asize ehlazweni olungaka. Namanje-ke njengoba izaphu ikhona, joyinani izaphu khona ngizaphumelela ngoba namanje ngeyi-17 zikaDisemba ibisenza 63 years. Izaphu bantu bakithi iphathe enkulu, ayiso phathe yedlame, iphathe nokuthula. Bonke laba bantu ungaze umuntu othi mina ngangiyizipra bani uqonde uyahlanya, uyabe ehlanya phambeni ekhanda, ayisomthetho wezaphu lo. Izaphu ayifostela abantu, umlilo otshani bantu awusithi ndawo. Joyinani izaphu kathesi ukuze umbuso uyengaphi ebantwini, kumaprovinsi wonke, indawo zonke. Siyacela lijoyine izaphu. Izaphu iphathe lokuthula, asophathela amawala, asophathela umsindo. Siyacela joyinani izaphu khona lizaphumelela. Thank you.
Okhulumayo ngobekani Matrasa 227 please. I-drone, indaba ye-drone asifuni nakuyizo. I-drone juthi iwo
war and it drone into ebona into subject. Why? Chokuluwa in chokuluwa nama porta jumper. Why drone if pesana ne porta jumper? It drone a pesan no muntu olwana. You war fair. So kuluwa nati nama civilian. Wasina's cars kwashela South Africa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi odume kakhulu kuzwekazi le-Europe uNomina odabuka ePlumtree osehlala kwele Germany. Igama lakhe lokuzalwa nguPamela Nothando Bulu. Namhla usiphathele idlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi Angel. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Svanda we Studio 7.
Umnyaka ka-2024 ungumnyaka ophumeleleyo kakhulu kuPamela kwezomculo. Abalaleli bakwamukela amabhulu.
Salibonani lonke, igama lami nguNomina. UNomina uphuma eChangwa ePlumtree, ikho lapho engazalelwa khona. Ngakhulela eGaborone eBotswana, ngasensi emazweni eGermany. So namhlanje mbuyile nge-album entsha ezayo. I-album le ibizwa kuthiwa nguAngel Ingilosi. Maybe
UNomina uthi usebenze labanye eGermany, South Africa neBotswana ekuphikeni idlalade lakhe elitsha esiliphakulela lona namhlanje. Lona ngeliyahlakaza.
I-album leni ingoma ezingu-4. Kuzona ingoma lezi ezingu-4 ngisebenze lo nokwazi i-title yangkhona yengoma leyo kuthiwa ngu-Destiny. Ngasebenza lo Bongo BC kwengoma okuthiwa ngu-Bona Boy. Ngasebenza lo DJ SK engomeni okuthiwa ebusuku lo addiction engisebenze ngingedwa. Bengike ngahlala eSouth Africa bengikuthola njalo ngasebenza leso sikhathi ukubana ngishute lama music videos ayengoma zami.
Ujabule kakhulu uNomina ngokukhethwa ngabalaleli bemculo wechene emhlabeni wonke jikelele ukuthi aphiwe indondo yokuba ngumculi ocule kulohlonzi ukudlula abanye bonke kuma BET Awards ka-2024.
Owakuqala bekuyi-best music video in 2024 engoma yami uRice Sadli Rice. Yela umanje sanchoko. So ayingoma le yayichaya kakhulu yase South Africa. So i-video yashutwa nguKyle White. I-video enhle kakhulu. Yaba ngesithathu ke kuma-votes. Okwesibili bekuyi-best international act award engayiwinayo kwamanje ngo-December mhla ka-2. Le award ngayiphiwa ngenxa yesiphiwo ekuhlabeleni ukuzimisela lokuhlanganisa amasiko achiyeneyo emculweni wami.
UNomina kusasa ulomcimbi wakhe eBotswana okuthiwa yi-homecoming ezothakazelela unqoba kwakhe kuma-awards. Yabonga uZulu ngokumsekela. Phosela izwi ungakuhambi Nomina.
Ngiyabonga kakhulu bonke abancedisileyo labavotileyo labandlandelayo kuma-social media ami. So keep on lincedisa, ncedisani abaculi ukubana sikhule sihlabelele ingoma ezimnandi lathi sikhululekile sijabulile.
Umculo wakhe uNomina usezingeni eliphezulu njalo uthi kabuyeli emuva kwezomculo uye beselaye kuhlelo Woza Woza Friday. Benasonto enhlekini lonke libele khisimusi enhle ngelangozi liziphathe kahle igama lamungeza Jesus Banda.
Awusuka madoda intokazi yakwethu Pamela Nothando Bulu nsikana wakagetshenge kuPlumtree. Plumtree kwanele mthakazi omuhle lingakhohlwa. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho esikhangela khona ngengozi zomgwaqo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Olivaleliswayo ngontungamilinkomo lila.